Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC linyali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilola indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinotangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 25, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutungamiri weBotswana vaMokgweetsi Masisi vanopeta musangano wekudyidzana kwenyika mbiri idzi weBinational Commission kuVictoria Falls. Studio 7 inoenderera mberi nekutarisa zviri kuitika muUkraine, uko mauto eRussia ari kurwisa nyika iyi zvaita kuti vanhu vakawanda kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muUkraine vabude mumisha yavo. Zimbabwe Electoral Commission inotara musi wa7 Chivabvu sezuva richaitwa sarudzo dzemakanzuru dzeby-election kwaMutare neRusape. Vanotevera nabvu munyika vopa maonero akasiyana padanho reFIFA rekungomisa zvikwata zvenhabvu zveZimbabwe kukwikwidza mumitambo yenhabvu yepasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weBotswana vaMokgweetsi Masisi vanoudza musangano weZimbabwe Botswana Binational Commission uyo uchangopera muguta reVictoria Falls kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakafanira kupinda munyika iyi nyore kuzoita mabhizimusi. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
VaMasisi vataura mashoko anhasi vachivhara musangano weZimbabwe Botswana Binational Commission wechitatu uyo akatanga nemuvhuno sondo rino kutaridza kuti Zimbabwe neBotswana ishamwari dzemandorokwati. VaMasisi vavimbisa kuti nyika yavo ichaenderera mberi ichibatsira Zimbabwe kuti ibve mumadhaka mairi vachiti kutsva kwendebvu varume vanodzimurana.
The market women and men of Zimbabwe and effortless in crossing the border to trade in Botswana and vice versa.
Vaenderera mberi vachiti chinorwadza mwana weZimbabwe chinorwadzawo vagari veBotswana nokuti nyika mbiri idzi dzakabvira kare dzichidyidzana kubva munguva yehondo.
Evana veZimbabwe anotambudzawo vagari veBotswana.
Vachitaura apa kuvharwa kwemusangano mumwe cheteyo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatenda Botswana nekuramba yakamira semusambangwa ina mukurudzira kubviswa kwezvirango zvakatemerwa vamwaku vakuru muhurumende nemamwe makambani. Vachitaura pamusangano wechimakumi manomwe nenanhatu United Nations General Assembly munyu York gore rakapera, VaMasisi vakati zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende nemamwe makambani zvakafanira kubviswa. Mutungamiri weZimbabwe International Cross Border Traders Association vaDennis Juru vati mashoko avaMasisi anofadza kwazvo nekuti vanotenga nekutengesa vanogara vachioneswa moto pamabhodha.
Zvimacross border trader tinoita zvekutenga nekutengesa kunze kwenyika.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reFrancis Town muBotswana vaThomas Musengwa vaudza Studio 7 kuti kusashungurudzwa pavari pamabhodha kuchaita kuti vanhu vasashandise nzira dzemusango. Nyanzvi munyaya dzemabhizinesi uye vari mudzidzisi wezvemabhizinesi paBotswana Accountants College vatarisai Musemwa vati zviri kutaurwa izvi zvikadzadzikiswa kutenga nekutengesanana pakati penyika mbiri idzi kuchakura zvakapetwa. Zvichakadaro, Zimbabwe neBotswana dzapeta musangano uyu nekusainirana zvibvumirano gumi pamusoro pezvimwe makumi maviri zvadzakanyorerana pamusangano wakaitwa muna 2020. Zvimwe zvezvibvumirano zvasainiranwa izvi zvinosanganisira kuchengetedzwa kwevana, kushandidzana mune zvekushanya, kurima nekupfuya, kuwandudza budiro revechidiki nezvimwe zvakadaro. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Dini, shingirai madondong.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuita zvidzidzo zvekuva chiremba kuUkraine, muzvare Melissa Churuvira, vanoti zvinhu zvaita manyama amire nerongo muguta reVinnytsia, umo vakamirira mabhazi ekuti vabude muUkraine vaende kunyika yePoland kune runyararo. Muzvare Churuvira vanoti bhazi ranga richifanirwa kuvatakura ivo nevamwe vari pachikoro pavo vanove zvizvarwa zveZimbabwe. Rakanzurwa uye pari zvino vachiri vakamirira kuti vanzwe kuti vachafamba sei. Muzinda weZimbabwe uri muBerlin kuGermany unonzi uri kuronga kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muUkraine zvibude uye zvozopiwa rubatsiro rwekudzokera kumusha, kunyange hazvo vamwe vadzidzi vari kusarudza kugara munyika iyi. Marvelous Musanganya uye weStudio 7 aita uri kurona muzvare Churuvira kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi.
Ndiri muFinitsia. Kusiti kwandiri vamwe vanhu vari kumuvha vari kubuda achienda kune mamwe macities, and then vamwewo semastudents saizvozvi takangogara takamirira kuti tiwane help, because help yaichi yatiri kuwana ndeyekuti tikufanira kuenda kuPoland, but kuPoland hatisi kukwanisa kuenda because hatina transport. Matransport systems yese avhara, hakuna matraini kana machi ari kufamba, and then mune mamwe mashops chikafu chapera, macredit cards haachashandi, vanhu kwautomira queue yekuti muende pamaATM, but maATM acho vanhu mune makazara, ende unoenda kana 4-5 maesanhasi usina kuwana mari. So situation iripo ndekuti amino takangomirira kuona chichi chaitika, but kune vamwe macities vanhu vari kubhombwa, so kune maexplosions, so kukaitika maexplosions kuri kuridzwa masairin, then vanhu vohwanda panonzi maunderground bunkers. Tiri about 250 Zimbabweans all over Ukraine.
Imi pari zvino matimawana here rubatsiro kubva kuhurumende?
Hurumende iri kuedza kuona kuti ingataure nemaneighboring countries kuti vatibvumidze kuti tiende kwakafanira kuPoland kana kuBelarus. Asi challenge iripo ndeyekuti pari kuda kutransport, ndo mainly challenge iripo kuti tofanira kuwana transport. Pakauya kana mabhazi Red Cross anotransporta vanhu city to city achivaendesa kana kuPoland kwacho, kuzi inyange tikanzi titsvage kuti tiende kuPoland, tievacuate tiende kuPoland, hatina transport. Masystems ese like every form of transportation yavhara, mandege hakuna chiri kunetsa itransport.
Avanga vari muzvare Melissa Churuvira, chizvarwa cheZimbabwe chiri muUkraine, vachitaura naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 vari pachikoro cheVinnytsia National Medical University muguta reVinnytsia muUkraine. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yatara musi wa7 Chivabvu sezuva richaitwa sarudzo dzemakanzuru dzebyelection kwaMutare neRusape, uye musi wa16 Kurume riri zuva richagara dare renomination court. Mamwe makambani enharembozha anonzi akwidza mitengo yemabhanduru anoita kuti veruzhinji vakwanise kuenda padande mutande nezvikamu zvinodarika 10 kubva muzana. Izvo zviri kutsoropodzwa nevakawanda kusanganisira vemapato ezvematongerwo enyika. Friend Chikore anotipa nyaya iyi.
Kambani yehurumende NetOne yazivisa kuti yakwidza mutengo wemabhanduro anoita kuti vanoshandisa masaisai ekambani iyi kuenda pamadande mutande kana kufona vachemecheme. NetOne yazivisa nhasi mangwanani kuti yakwidza mutengo wemabhanduro kubva nhasi zvichienda mberi, uye mabhanduro aya akwidzwa nezvikamuzana kubva muzana. Zvaitwa neNetOne zvinotevera kukwidzwawo kwakaitwa mutengo wemabhanduro aya neEconet masvondo maviri adarika nezvikamu makumi mashanu kubva muzana. Mumwe anoshandisa nharembozha nemasaisai eNetOne muzvare Gracious Mangava vati kuita zvidzidzo zvavo kuchavadhurira sezvo vachishandisa nharembozha kuita zvidzidzo izvi.
Kukura kwedata kwatishungurudza isusu mastudents because tinostudya online kana kutoshandisa Zoom, saka kana data rakwira isusu zvinenge zvakutidhurira, hakuna umwe kwatinowana mari. Tinoexpecta kuti data ringe rakachipa kuti tikwanise kuitawo malesenzi edu.
Sati garo wesangano rewa nuburita mashoko pa internet re online content creators of Zimbabwe Vatonio Rutsito vatu kukwizwa kwemitengo yemabhanduru kuchaita kuti vatadze kushanda zvakanaka mukuwanisa veruzhinji mashoko anobata zvakawanda muupenyu hwavo.
Izvi zvakadai zvavaita izvi zvinoita kuti basa redu rive riri basa rakaoma zvikurusa, nokuti zvinoomesa kwatiri zvikuru kuti tikwanise kunge tichibudisa mashoko edu padande mutande, uye zvakare zvinomera veruzhinji kuti vakwanise kunge vachigadzira futi mashoko akadai iso. So taona kuti chitiko chakadai iso chinokonzera kuti kufamba kwemashoko zvakasungunuka munyika muno kuve kwakadzvinyiriwa.
Mutauriri weboka revechidiki muCitizens Coalition for Change vaStephen Chuma vati kusvitsa mashoko avo ekutsvaga rutsigiro kune veruzhinji pamberi pesarudzo kuchavanetsa sezvo vanga vachishandisa madande mutande kutaura neveruzhinji, sezvo vachiti havasi kuwaniswa mukana wokushambadzira bato ravo panhepfenyu reZBC pamwe nemamwe mapepa nhau ehurumende.
Tinoti kukwidzwa kwedata panguva ino yatakatarisa nenhau dzemabyelections kuchaafekta zvikuru sei vagari kuti vanyatsokunzwisisawo nhau dzakasiyana siyana dzinobva kuvatunhu akasiyana siyana idzo dzine chekuita nevanhu vachanovamiririra pasarudzo dziri kuuya dzemabyelections.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi, vanoti hachizi chokwadi kuti vemapato anopikisa havasi kupiwa mukana wakaenzana newebato ravo pamhepo kuburikidza nenhepfenyuro nemapepa nhau ehurumende.
Hapana panombonzi musangano wezanu PF unopiwa coverage kudarika mamwe mapato ezvematongerwo enyika muno. Chatinoona hedu isusu tiri kuzano PF sevaongorori vemunyaya dzezvokubudiswa nokuigwa kwemamwe mashoko, ndechekuti vanoona panobuda vamunangagwa vari kunyika dzekumadokero vachifambisa donzvo rokuti Zimbabwe idzoreredzwe mumhuri yenyika dzepasi rino yatingati international community to end isolation yanga iripo nokuda kwezvirango zvoupfumi. Voona sokuti izanu PF iri kupiwa coverage neZBC kana kuti nemapepa nhau.
Hatina kukwanisa kutaura nevatauri vemakambani nhare mbozha kuti tinzwe kuti chii chiri kukonzera kukwidza kwavaita mitengo yemabhanduro yeinternet, asi zvitevera kuchema-chema kwaswera kuchiita veruzhinji nezvenyaya iyi pamadande mutande eFacebook, Twitter neWhatsApp. Kambani yeNet1 yazoburitsa mashoko ichiti iri kuongorora nyaya iyi. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimboshanda mubazi rezvemari vamasimba manyanya vati kusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika ndiko kuri kukonzera kuti makambani aya akwidze mitengo yemabhanduru.
Main cause yacho kwazvinonyanya kubva inyaya yekushaikwa kwesimba relocal currency, ndokuri kubva nyaya yacho yese ikoko. Makambani aya aafetwa zvikuru nokuti ari prone kuma exchange rate movements, saka iye zvinoizvi mamiriro akaita zvinhu ndeyekuti kana karenzi yedu yemuZimbabwe ichibuza value yayo zvichapedzera zvaitika ndezvekuti maprices ezvinhu zvakafanana nedata nezvimwe zvakadaro anotanga kukwira.
Munyori muboka revechidiki muzanu PF vatendai Chirau vanyora padande mutande ravo reTwitter kuti vachasvitsawo nyaya iyi kugurukota rinoona nezveumhizha hwemakombiyuta vaJenfan Muswere. Varutsitu avo vanoshanda nesangano reonline content creators of Zimbabwe vatiwo vachagara pasi navamuswere pamwe nepostal and telecommunications regulatory authority of Zimbabwe kuti vaone kuti nyaya iyi ingagadziriswe sei. Vamuswere vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nezuro wakare necovid-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa pazviuru zvishanu nemazana matatu ane makumi mapfumbamwe kana kuti 5319. Vamwe mazana matatu nemakumi manomwe nevasere 378 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare, zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika kubva zvatanga denda iri wave pazviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvina nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 234,967 kusanganisira zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvishanu zvine mazana mana nemakumi mana nevanomwe kana kuti 225,447 vapona. Pavanhu vakawanikwa vaine covid-19 makumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 96 vana vechikoro. Vanhu vachiri kurwara necovid-19 vakasvika pazviuru zvina nezana nemakumi matatu kana kuti 4130. Uwandu uhu unogona kukwira nhasi manheru kana hurumende yakazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reHuman Rights Watch rinoti vakwegura vanowanzokanganikwa mumatunhu anenge aine kusagadzikana zvikuru muAfrica. Sangano rekodzero dzevanhu iri rakaburitsa gwaro nechitatu rinotarisa nezvekushungurudzwa kunosanganikwa nako nevakwegura munyika 14 zhinji dzemuAfrica dzine kurwisana kubva kuMali kuenda kuEthiopia neMozambique. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kuronga nhasi chishanu kudoma amai Ketanji Brown Jackson, mutongi wedare renyika, kuti vave mudzimai wechitema wekutanga kuve mutongi mudare US Supreme Court. Vaviri vanoruzivo nezvenyaya iyi vanodaro. Kudomwa kwaamai Jackson, uko kuchaitwa kumuzinda weWhite House, kuchasimudza gakava rekudoma mutongi mudare Senate, iro rine nhengo dziri kupesana. Vagari vekunyamakati kuhurungwe vakaganirana nenzvimbo inochengeterwa mhuka vave kuchema-chema nekudyirwa kwavari kuita zvipfuwo zvavo pamwe nezvirimwa zvavo nemhuka dzesango. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanogara munzvimbo iri pamuganhu nenzvimbo inogara mhuka dzesango pedyo nekariba vanoti gore rino hapana chavanokohwa sezvo zvirimwa zvavo zvakaita sechibage nebhinzi zviri kudyiwa nemhofu nenguruve dzemusango. Mumwe mugari wemubhuku rehotera amai Fiona Nyoni vanoti mhuka dzakaita semhofu nenguruve dziri kuuya nguva dzemanheru dzichidya bhinzi nechibage zvekuti vakawanda vakapedzerwa zvirimwa zvavo.
Mhofu dziri kufura kusova bhinzi, bhinzi dzacho chibage dziri kufura zvekutoti vamwe havaseri na kusova bhinzi izvozvo dzakapfurwa dzakapera kwozouya nguruve dzinouya.
Amai Nyoni vanoti hapana chakanakira mugari wemubhuku ravo sezvo zvipfuwo zvavo zviri kudyiwa nembada neshumba sezvo pasina waya pamuganhu apa.
Shumba dziri kunetsera pekuti isusu tine zvipfuwo, zvipfuwo masikati zvinopfuura, mombe inofamba, saka kana yapinda umu vemumu vanoti hanzi musapinde munhu.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari amai Tabudzai Makoni avo vakadyirwa bhinzi dzavo dzose nemhofu masvondo maviri apfuura. Amai Makoni vanoti vanhu vakuru pamwe nevana vanenge vachifudza mombe vanorohwa nevashandi vekambani yeInternational Anti-Poaching Foundation kana kuti IAPF kana zvipfuwo zvavo zvakaenda kudivi remhuka, danho ravanoshoropodza zvikuru vachiti zvinodzikisira hunhu hwavo.
Tosangana nedambudziko nemhuka, zvivanaminda nemhuka zvatosangana nazvo. Tinoda tatobatsirwa kuti ngezvinoitawo nekuti ngadzidzi dzitarambwe kwatiriwo kana dzingopindawo mukati zvatiri kuno kunze. Tokunga tichienda kuti mombe dzedu dzikrose waya ishi kuenda uko. Asi mhuka dzinobvawo dziyoko, asi totourana nazvo zvakadaro, tadambudziko nazvo, asi tiri kurohwa kana vana vari kurohwa.
Amai Nyoni vanoti chinonyanya kuvarwadza ndechekuti vanochengeta mhuka ava havaripe kana vadyirwa zvipfuwo nezvirimwa zvavo nemhuka. Amai Nyoni vanoti vanochengeta mhuka ava vanoripa chete kana chipfuwo chaurayirwa mudanga.
Ivo vakati kana mhuka yadyira chipfuwo mudanga tinogona kuita sei kubhadhara, asi kana mhuka yadyira chipfuwo kupi kunze kwemavhileji hatibhadhari.
Vagari ava vanoti vakamboedza kushandisa nzira dzepasichigare dzekudzinga mhuka dzekumuka mambakwedza nguva dzinodyiwa muminda yavo vachiita ruzha nekurova midziyo zvine ruzha sezvo mhuka dzisingade ruzha asi hazvisi kushanda. Mukuru weIAPF kunyamakata vaIan Dupriest vanoti chibvumirano chavo nekambani yeIAPF hachibvumiri kutaura nevatori venhau vachiti titaure nevakuru vekambani iyi vanogara kunze kwenyika.
That it would be really, really dangerous for me to say anything because I'm held by a contract that I've said I will not speak to media.
Tapuku nzvimbo iyi vaAgripa Chiwawa vanoti vaneta kuvimbiswa neveZimpacts pamwe nekambani yeIAPF kuti vachaisa senzi pasina zvavari kuita. Vachiwawa vanoti vave kutotsvaga ruyamuro kune mamwe makambani nevanhu vanga vaisire waya pamuganhu uyu.
So we're looking for other organizations with your part of our material to probably be quick in and we'll be able to see how you.
Pata Punzao, Kama, we come by the neighbors and known as of Tingetis, Guakemo, Kamunika, Resim Pads. Uye nekuti sei pasati paiswa senze pa mugano wekunogara vanhu nekwemhuka vanoona nezvekuburiswa kwemashoko muzimpacts vatinashe farao vavindisa kuti pamhinduro asi vanga vasati vachipindura pataenda pamhepo mukuru wecenter for natural resources governance vafarai maguhu vanoti nyaya yekuurayiwa kwevanhu uye kudyirwa zvipfuwo nezvirimwa nemhuka yatekeshera nyika yose vamaguru vanoti zviri kunyanya kukonzerwa nemitemo yakare inokoshesa mhuka kudarika vanhu vachiti hurumende inowana mari yakawanda kubva kumakambani ekunze aya
saka iyi dambudziko remitemo yekare macolonial laws atichiri kushandisa chimwe zvisiripo ndechekuti hurumende haisiri kuita hurukuru nemastakeholders kuti vakwanise kuwana eway yekuti vanhu vanogara zviri safe uye vanogarisana zvakanaka nemhuka dziri mumanational parks nemumaconservancy
vagari vemavhiregi ehotera nealfa ari pedyo nemuganhu nenzvimbo inogara mhuka vanoti vanorasikirwa nezvipfuwo zvakaita semombe dzinodarika makumi matatu nembudzi dzinodarika zana pagore zvekuti vakawanda vava vachachengeta mbudzi dzimwe nguva vanhu vanorasikirwawo neupenyu vadyiwa neshumba ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini nunurai jena
Mitambo vateveri venhabvu vari kupa muonero akasiyana siyana padano reFIFA rekumbomisa zvikwata zvenhabvu zvemuZimbabwe kukwikwidza mumitambo yenhabvu yepasi rose Michael Kariati anotipa zvizere
Gwaro rabva kuSports and Recreation Commission kuenda kuvatori venhau dzemitambo rinoti sangano iri harisi kudzora bhodhi yeZifa yarakadzinga basa sezviri kudiwa neFIFA kuti Zimbabwe idzorwe munhabvu yepasi rese SRC inoti haisi zvekare kuzobvisa kumatare nyaya vaFelton Kamambwe nevamwe vavo nekuti vari kutongwa nemitemo yemuZimbabwe kwete yeFIFA FIFA nezuro yakadzinga Zimbabwe munhabvu yepasi rese echiti Zimbabwe inodzoka chete kana SRC yadzora bhodhi ravakamambo uyezve yabvisa kumatare Musa irupomerwa vakamambo yekushandisa zita reZifa panguva iyo vaive vakamiswa basa. Asi sachigaro weSRC vaGerald Mlotwa mugwaro iri vanoti havasi kutevedzera kana kuteerera zvese izvi nekuti mitemo yeFIFA haitonge mitemo yemuZimbabwe. Zifa yakamiswa pamwe chete nezvikwata zvese zvenyika yeZimbabwe mukukwikwidzana nevekune dzimwe nyika. Vatambi, varairidzi, vabati vepembe pamwe nevese vane chekuita nenhabvu muZimbabwe havasisina mukana wechekuita nenhabvu inotungamirwa neFIFA kana CAF. Pamusoro pezvo FIFA haichapa Zimbabwe mari yerubatsiro sezvaiitika mazuva apfuura. Muri yenhabvu yatambira zvaitwa neFIFA izvi nemaonero pamwe nemafungiro akasiyana siyana vaimbove munyori mukuru weCapes United vaWellington Chando vachiti SRC neZifa dzakanganisa zvikuru pakusvika kudzingisa nyika munhabvu yepasi rese.
Handiko kuwaka kwatinoita. The country should come first. Bongozozo hapana zvarinobatsira. Vanhu munogara pasi motaurirana.
Asi mukuru wesangano reZimbabwe Footballers Stakeholders Trust vaFrancis Zimunya vanoti Zimbabwe hapana chayarasikirwa nacho nekudzingwa muFIFA uku.
Hazvina zvazvinoreva, hazvina zvatinotikanganisa zvachose, asi kuti zvinototipa mukana wakakura wokuti tigadzirise nyaya yenhabvu yemamiriro enhabvu munyika medu.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaNazimoyo vanotiwo kudzingwa uku kwatambidza Zimbabwe nguva yogadzisa nhabvu yayo kwete kuisa zvigamba asi kuvaka imba yenhabvu patsa. Muteverwe nabu va Brian Manyati vanoti varikurwadzikana zvikuru kuti vatambi nevararaidzi varasikirwa nemukana mukuru nemhaka yekuomesa musoro kweSRC. Vamanyati vanoti veruzhinji havafarire kuchema neFIFA nekuti yakaedza nepese payaigona kunyaya iyi isasvike payava iko zvino, asi Zimbabwe yakatadza yega kuzvigadzirisa.
Zvaitwa neFIFA zvinotaridza hazvoni kuti yanga ine kakuti nzwisisa. Yakatisiya tichienda kuAfcon, asi payazouya yauya takundikana tega kare.
Asi nabhumunyika iri kuenderera mberi kunyange hazvo Zimbabwe yadzingwa neFIFA. Premier Soccer League yaronga mitambo minomwe mukupera kwesvondo, kusanganisira uyo uri National Sports Stadium nesvondo pakati peChicken Inn neDynamos. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Wache live talk na 8 PM. Nasi tiri kuendera mberi nekutarisa zviri kuitika muUkraine, umo mune zvizvarwa zveZimbabwe zvichitevera kurwiswa kwenyika iyi neRussia. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, tarisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 0930-13860 ne 15460 kHz shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 shortwave. Zvirongwa yedu yapera, rakaitimbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutungamiri weBotswana vaMokgweetsi Masisi vanopeta musangano wekudyidzana kwenyika mbiri idzi weBinational Commission kuVictoria Falls. Studio 7 inoenderera mberi nekutarisa zviri kuitika muUkraine, uko mauto eRussia ari kurwisa nyika iyi zvaita kuti vanhu vakawanda kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi vasiye misha yavo. Zimbabwe Electoral Commission inotara musi wa 7 Chivabvu sezuva richaitwa sarudzo dzemabielections dzekanzuru kwaMutare neRusape. Kwa kumagume chirongwa chedu chanhasi iva inesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
soku izika tisenda baku VOA Njebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 25 Mhlolanja 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa losowabo wele Botswana umongameli Mokgweetsi Masisi namuhla baphawule ngokusemthethweni umhlangano wobudlelwano bamazwe lawo mabili edolobheni le Victoria Falls ngokusayinelana ezinye njalo izivumelwano zokusebenzelana.
Kanti vele nxa uhulumende wayevele emele efuna ukuthi alesifiso ukuthi abantwana bakhitshwe wayemeleni ngoba kula bantwana bamaminista esibaze bafunda khonale abenzi medicine abambalwa basenkingi.
ELeRussia selihlasele ngamandla eleUkraine, ibutho lalo lihahabela esigodlweni iKiev endaweni ezithiyeneyo sokubonakele ngesikhathi abadabuka eZimbabwe abafunda kulelo lizwe bezama ukubalekela kwele Poland. Inkampani kamakhalekhukhwini eNet1 ibikhweze amagagasi okusebenzisa ebulenjini idatha ngesilinganiso esiphindiweyo kabili, kodwa ibikwa isifuna wehlisa ngemva komkhosi ohlatshwe nguZulu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa losowabo wele Botswana umongameli Mokgweetsi Masisi namuhla baphawule ngokusemthethweni umhlangano wobudlelwano bamazwe lawo mabili edolobheni le Victoria Falls ngokusayinelana ezinye njalo izivumelwano zokusebenzelana. Ababili laba bafike izolo edolobheni le Victoria Falls. UMasisi wancoma uMnangagwa ethembisa ukuba ibandla lakhe ele Botswana Democratic Party leZANU PF azaqhubeka ngobungane obuqotho. EleZimbabwe lele Botswana sasayinelana izivumelwano ezithiwa ngama Memorandum of Understanding ama MOU ezingamachumi amabili. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe ehlala kwele Botswana umnumzana Kelvin Dlovu.
Engakujwe ukuthi umongameli Masisi uqhubekisa ubudlelwano obabukhona between the former president umongameli Khama lomongameli Mnangagwa starting from 2017 umongameli Mnangagwa esiba ngupresident. Kumele sikhumbule ukuthi umongameli Masisi at the time of 2017 he was the vice president to upresident former president Khama, and uqhubekisa that same foreign policy while khona. In fact he was part of formulating foreign policy in Aleo, and here iqhubekisa la kona manje ikho uthola ukona lama uthokona kule Bayan National Commission uthokona kule ama discussions around the memorandum of understanding and those kind of things. Into lezi sokela kudala ngo 2017, and even maybe even over the years he's been umongameli Masisi has been someone who has been following in a lay foreign policy eqaliswayo ngu president Khama. Akayitshintshanga u president Masisi, he's following that same cooperation and friendship.
Yena uMasisi ulobudlelwano obunjani lenkokheli yamabandla aphikisayo awamanye amazwe ikakhulu ngasikhangele eZimbabwe?
Ngolwazi lwami angiboni ukuthi kule esingathi thina i-formal relationship between umongameli Masisi le opposition eZimbabwe. I think maybe umongameli Masisi in this country he is also the president webandla elibusayo olithiwa yiBotswana Democratic Party, and bona balama esingathi ama agreements abo. I think uyakwazi ukona most of the time ama ruling parties alama fraternal agreements within the region. So iBDP yathola ukuthi ilobudlelwano le ANC South Africa ilobudlelwano le ebusayo eNamibia ibandla elibusayo, and it's similar as well. But basically that cooperation in terms of parties with the ruling parties is Zimbabwe. It's not meaning to say we cannot have any kind of hostility, but njengo mongameli we Botswana Democratic Party lapa bale that kind of fraternal relationship with other ruling parties, and beyond that bayadibana ku bandlelele twa SADC bangena kulo as governments, as fraternal presidents of each country. As far as in terms of the news, what we read and what we hear about, ngizakubona President Masisi or even BDP ikhuluma isithi bakhulume lo mnumzana uChamisa bakhulume le CCC. Sikakuzwa lokho, but we have heard ukuthi at party level they associate with the ruling parties of amanyama amazwe around the region.
Mnumzana Kelvin Ndlovu ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni ese Gaborone kwele Botswana. Ingcwethi ezibona ngobudlelwano bamazwe omhlaba lezombusazwe zithi ukuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia kungabe kusenzakala khatshana. Ele Russia selihlasela ngamandla ele Ukraine endaweni ezijiyeneyo ngesikhathi abadabuka eZimbabwe abafunda kulelo lizwe bezama ukubalekela kwele Poland elingumakhelwane. Inhlanganiso yentatheli izindaba iReuters ibika ukuba ibutho lakwele Russia seliseduzane lesigodlo iKiev. Abadabuka eZimbabwe abafika amachumi amahlanu 50 bathi sebengene emabhasini bezama ukuyafika kwele Poland lapho abazathenga khona amatikiti okugada indizamtshina belibhekise ekhaya. Kulabanye abasele emalokitshini anjenge Yevintia abatshelwe iziphathamandla zendawo le ukuba ele Russia lizakwenzani endaweni le. Bathi kungcono bevunyelwe ukuba baye kwele Moldova kumbe ePoland ngoba sebedlela evalweni. Kubikwa ukuba kudubuke amabhomba ambalwa duzane lalelo dolobho ubusuku bonke. Izifundi lezi ziyakhala njalo ngokuthi ziyalahlekelwa izifundo zingasuka kwele Ukraine. Abakunhlanganiso ye-Diaspora Network abagoqela unkosazana Faith Jemari ohlala kwele Germany sebezama ukunceda izifundi lezi eziye kwele Poland. Omunye wezifundi eziwele Ukraine uLayson Moyo uthi sebethwele nzima kwele Ukraine.
Right now we are still receiving some information from the embassy that maybe we will try to use some other countries such as Romania or maybe Belarus. So we are waiting to hear from them and also to see the situation if it's going to improve tomorrow. Because right now, even if we leave our cities, we are going to be stranded in the road because there is congestion. And also another thing is that maybe the Ukrainian government would also like to move its military and will also be in their way.
Umnumzana Rejoice Ngwenya, olendodana yakhe eyafunda kwele Ukraine, uthi seziphelile izifundo zabantwana beZimbabwe.
Abantwana besikolo abafunda eUkraine basenkingeni ezima kakhulu ngoba bari uhulumende ongelazo izimpahla lothando lokuthi abancediswe ngoba abantwana bethu thina babe khona le kuze kuqale impi eDonetsk le Crimea sangena enkingeni ezima kakhulu ekuhluphekeni kwagcina kutshintshwa amaphepha behanjwa kwezinye izindawo. Ngibona ngathi mina uhulumende wethu ubevele kwazi ukuthi kuzaphambaniseka ngoba ulobungani leBelarus. Amabutho eRussia ebekuthelelwa eBelarus lemingceleni eye-Ukraine, eLugansk, eDonetsk, eCrimea. Kanti vele nxa uhulumende wayevele emele efuna ukuthi alesifiso ukuthi abantwana bakhitshwe wayemelele ngoba kula bantwana bamaminista esibaziye bafunda khonale abenzi medicine abambalwa basenkingeni ngoba ukugijinyiswa ka-test sokulempi akusela ama-communication sehlupha ama-filmachina sevaliwe abantwana besikolo abaningi bakhona abalazimota angikhole ukuthi kuzanceda imfundo yabo lesikolo sabo sesiphelile ngoba kuzathatha isikhathi ukuze uhulumende obudlwangudlwangu owugcinilwano kaPutin ubalungisise ubalungisele izindawo zakhona. Ngiyakhuluma nje mina ngiyakwazi kakhuluma sasilabantu abethu ababefunda eDonetsk kwathi hlupha kwaqeda umnyaka ukuthi silungisise udaba lwethu. Baze bayaqalisa futhi kwenye iyunivesithi Ivanovic, kodwa hhashi akumanga kuhle. Sokuphambanisekile abantu abethu, abantu ababo, abantu abamazimbabwensi abafunda e-Ukraine, imfundo yabo vele siphelile.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ngole ndodana yakhe eyafunda kwele Ukraine ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseHarare. Abenkampani kamakhalekhukhwini eNet1 sebekhuphule imali yamagagasi kamakhalekhukhwini idatha ngesilinganiso esedlula ukuphindwe kabili, okulinyathelo elisolwe kakhulu ngabaningi elizweni kwaze kwabangela ukuba inkampani le ithi isifuna ukuguqula imbadalo le yehle njalo. Intathela izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Embikweni othulwe izolo, inkampani yeTel1 ithi amagagasi ayisilinganiso se-10 gigabytes angasetshenziswa ngelanga linye asezathengwa ngamadola eZimbabwe adlula inkulungwane ezilithumi lasithupha, 16,250. Nxa ufuna idatha yokusebenzisa inyanga yonke, isiza kuba ngamadola eZimbabwe afika phose ikhulu, $99,000. Otitshala abaningi bahola amadola azinkulungwane ezingamashumi amabili, 20,000. Abenkampani eNet1 bethule umbiko oqondiswe kuZulu okhalazayo, bethembisa ukuthi bazabhekisisa izikhalazo zikaZulu ngokuqonga kwentengo yedatha lokhu. Iningi elizweni ogoqela labasekeli bebandla elibusayo eleZANU-PF bakhala ngokuqonga kwentengo yedatha. Isiphathamandla sohlangothi lwabasakhulayo kubandla leZANU-PF, uMnumzana Mabutho Moyo, usole kakhulu ukukhwezwa kwedatha.
Indlela abakhweze ngayo ayihambelani lesimo esikhangelane laso kwezomkhonomi. Balutshwana bazenelisa ukuthi bayithenge leyo data, even nxa uthi uyaqathanisa le data wamanye amazwe esigombolezane lawo, uyathola ukuthi hayi, lokho kuzanywa yiNet1 vele akuhambelani lohlelo lwe-SADC, lohlelo lukahulumende, i-National Development Strategy 1, yokuthi sifuna ukubumba okuthiwa ngama-digital economies.
Umoyo uthi osekusenzakala kuzaphazamisa kakhulu lezifundi ngoba kulolwazi abaluthola enkundleni yokuxhumana ebulenjini.
So hayi, sike sahle sabambisana lomphathi ntambo okhangelane logatsha lwema-communications, simbuza ngendaba leyi e-portals ukuthi ivume njani ukuthi Net1 ifake, you know, ama-charges afana lalawo. Hayi, esesikutshelwe ukuthi hayi, kukhona osekusenzakala sokuxoxisana, sithemba ukuthi kuzaphuma impumela ezahambelana loZulu, kuzaphuma impumela ezasuthisa ama-consumers ngoba hayi, le ama-price abesefaka Net1 asivumelani lawo njenge-Youth League.
Abanye njalo bachothoze ukukhweza kwembadalo yedatha ngabelinye lamabandla aphikisayo le-Labour Economists and African Democrats Lead elikhokhelwa nguNkosazana Linda Masarira. Isikhulumeli kuleli bandla le-Lead, uNkosikazi Roslyn Gwese, ulandisa kabanzi ngalokho.
Impilo siyiphila kona kathesi sifuna idatha. Ngaba ubona ukuthi baphuma umuntu wonke idatha olukwanisayo singangena emgwaqweni, ngokuthi asinganje safumbathi izandla kumbe siguze lengubo, impilo zethu ziyehla kabuhlungu kangaka. Kathesi sikhangelana ukuthi i-technology yesiphi izinto zonke, ukuthi noma sithengiselana nge-technology ukuthi izinto zonke iZimbabwe iye phambili yi-technology, siyafinyelela njani i-technology thina singela data. Njenge-parastate house sithi nje ihulumende abone nje ukuthi uyalungisithi izinto zakhe. We are calling this government of Mnangagwa to order.
UNkosikazi Gwese wengeze esithi okwenzakalayo makungabi liqhinga lababusayo ukuvalela uZulu phandle ukuze angaze akhulumisana ngendaba zokhetho lezombusazwe.
Sithi manje istrategy, istrategy yokuthi abantu bengavoti noma ukuthi abantu bengaphanani information ukuthi bevote njani, manje i-election strategy. Sithi hayi, asingeke sahlala phansi noma ukuthi asingeke savala amehlo ethu isiyenzwa njalo. Sithi hayi, kathesi high time ukuthi hayi bo, awuyenzi, sicela idatha sicela idatha eliyehlileyo elifinyelelwa ngumuntu wonke oweZimbabwe.
Asisanelisanga ukukhulumisana nomphathi ntambo ogatsha lwezendlela zokukhulumisana olwe-Information Communication Technology, Postal and Courier Services, umnumzana Jenfan Mswere, ngoba ubelokhe engakayiphenduli imibuzo esimthumele yona ngeWhatsApp. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Live Talk lamhlanje siqhubekela phambili sikhangela amalungiselelo okhetho lwama-by-elections oluqhutshwa mhla ka-26 inyanga ezayo kaMbimbitho, kanye lohlelo lokubhalisela ukuthola ilungelo lokuvota ole-voter registration. Okwamanje wathi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weleMelika.
Amapholisa eHonduras abophe owayengumongameli walelo lizwe umnumzana Juan Orlando Hernandez mhlaka 15 kuyonale inyanga sokukhalaze eleMelika elidinga ukuthi athoniswe icala alitheswayo elokuthengisela amanye amazwe isidakamiswa. EleMelika lithi lizimisele ukulwisana lenkohlakalo liqinise umbuso okhululekileyo lomthetho esigabeni seCentral America, kutsho umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken embikweni asanda ukuwethula. Ukufeza lesi isinqumo, eleMelika seliveze ukuthi umnumzana Juan Orlando Hernandez ukuluhlu lwabantu abazakala ngenkohlakalo njalo abangananzi intando kaZulu njengalokho okusemthethweni we-United States Northern Triangle Enhancement Engagement Act. Umthetho lo uthi abakuluhlu lolo abanikezwa imvumo yokuvakatshela eleMelika. Umnumzana Hernandez waba yingxenye yoluhlu lolo ngenyanga kaNtulikazi ngomnyaka odluleyo. Abezindaba abathenjweyo bathi umnumzana Hernandez ubeqhuba inkohlakalo ngokusa izidakamizwa kwamanye amazwe, abesesebenzisa inzuzo ayithola kulokhu ukukhankasa kwezombusazwe. Phezu kwalokhu, waqanjwa ngebizo ngomunye umfakazi owathola inzuzo yemali evela kwizidakamizwa lezi ukuthi akhankasele ezombusazwe. EleMelika liyaqhubeka ngokusebenzisa amandla alo okulwisana lenkohlakalo, ukuqinisa ukuhlonitshwa kwezomvikela kanye lokuqeda uncindezelo eHonduras, eCentral America lemhlabeni wonke. Umnumzana Blinken uthe leMelika lizaqhubeka lisebenza lohulumende weHonduras nabalwela ilungelo loluntu ukuqeda inkohlakalo lokuqinisa umbuso okhululekileyo okugoqela imithetho yokungena kwamanye amazwe. EleMelika lizaqhubeka njalo lisekela intuthuko kwele Honduras ukwenzela ukuthi kube nenhlala kahle kulelo lizwe.
Lolo bekuludaba oluveza imibono kahulumende weleMelika. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu eleBulawayo City uPhilani Ncube uthi kabalisabi iqembu le-Highlanders kodwa bayalihlonipha njengeqembu elidala hashi elikhulu. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leBulawayo City lizadibana le-Highlanders ngesonto okuyilo elijike amanye ngaphansi kwengalane yemiklomelo lomklomelo owodwa ngemva kwemidlalo yemine. Kwelinye icele iqembu le-Highlanders lona lihlezi endaweni yeshumi lambili lile miklomelo yemine ngemva kokudlala imidlalo yemine njalo. Loba kunjalo, umqeqeshi weqembu leBulawayo City uNcube uveze ithemba elokuba umdlalo uzabahambela kuhle ngensonto.
Asithi ukuthi siyayihlonipha kodwa thina ukuhlonipha kwethu yayilenda akubisi sithwale endaweni, akubisi ngabafowethu. Yithimu endala thina siyithimu enkulu. So hayi sizadlala thina ngendlela esimile sidlale ngayo. So asikwazi ukuzozala ngomvulo so ngisonto. Okwakathi thina silambile. Umdlalo thina sizofuna ukwedlula yonke. So hayi angazi abafana bengeke ukuthuka ngilethemba i-30%. Ingabe i-30% izafukuza favor thina ngoba bengabanini. Bengabanini kanti
umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMandla Mpofu yena uvumile ukuba umidlalo ebakhona phakathi kwabomakhelwane ivele ivame ukuba nzima.
Sithina ndawonye, so umdlalo omkhulu kakhulu, abantu abangasoze bewukhangele phansi. Lami umqeqeshi wangikhangele phansi noma bona bephansi belo kodwa abadlali babo ngibona kwathi lithuba ithuba lokuthi labo betshengisele ukuthi bona bangadlala bangakanani nxa bedlala lethini inkulu njenge-Highlanders kodwa ngisathemba hayi kuzaba umdlalo omnandi esizawulandelazo.
Imidlalo yeviki lesihlanu kwisigaba se-Premier Soccer League iqala ngomgqibelo lapho-ke le midlalo elandelayo. Iqembu leBulawayo Chiefs lizadlala lele-10x ngaseluveve kuthi iqembu leze-PC Caraibes lizadlala lele-FC Platinum ngasenyamunga. Iqembu leHarare City lizadlala lele-Cranbourne Bullets ngase-National Sports Stadium. Iqembu leBlack Rhinos lizadibana lele-Triangle ngaseSakuva kuthi elenkezi Platinum Stars lizanqikelana leleyada ngase-Baobab. Kweminye imidlalo yangesonto iqembu leManyika Diamonds lizadibana lele-Cape United ngaseSakuva. Elewawa lizadlala lele-Herentals ngase-Ascot kuthi eleDynamos lizadibana lele-Chicken Inn ngase-National Sports Stadium. Kolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lehlulekile ukuba ngelinye lamaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshu lezwekazi lase-Africa ozaqhutshelwa kwele Morocco ngemva kokunqotshwa elikwenziwe liqembu leBotswana. Iqembu leMighty Warriors libe ngujiki lobhanqa 3-3 nxa kuhlanganiswa impumela yemidlalo emibili eliyidlalele leBotswana kodwa elaseBotswana lidlulele phambili ngoba lona lihlohle kaningi lidlala lingekho ngekhaya. Kuhlandela kuqala elidlalelwe eHarare ngolwesihlanu iqembu leBotswana linqobe nge-3-1 kuthi emdlalweni wesibili iqembu leZimbabwe linqobe nge-2-0 emdlalweni odlalelwe khona le kweleBotswana. Umqeqeshi weqembu leMighty Warriors uSithethelelwe Sibanda uthi kwelizayo kuzamele balungiselele ngcono njengeqembu ukuze bathuthukise amathuba abo okuphumelela.
I hope in future we can prepare better for competition.
Ngithemba kwelakusasa sizalungiselela ngcono ikakhulu nxa sikwazi ukuba kula midlalo yeligi kuyabe kumele sithathe isikhathi eside silungiselela sindawonye njengalokho okwenziwe ngamaTswana bona abakade sebelamaviki amathathu bengene enkamelweni okutho ukuthi bebevele sebephambe kwethu kukho.
Umdlalo webhola labesifazane lokhu ungakavuselelwa selokhu waqhamuka umkhuhlane we-COVID-19 njalo uvele ubugqugezela phambilini kwalokho ngoba bekulokudonselana kwenkokheli okudale ukuba kube nzima ukuba kubunjwe iligi yamaqembu aphuma kuwo wonke amagumbi amane akwele Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Woza Friday namhla somculi womdumo weRumba uShadrack Moyo ehamba leqembu lakhe elizibiza Injabulo Classic Rhythms bephethe isingile yawo entsha. Undingameli Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba.
Lingoma sithi incindabophe nango umholi weqembu uShadrack Moyo odabuka eMachinge ePlumtree.
Ngithanda kubingelela bonke abalaleli beStudio 7 kule isingli engikhuphileyo etincindabophe ngikhuluma ngentombi lapha esigabeni engaziphathanga kuhle kodwa abantu kumbe ngithi amadoda ayibona ngelinye ilihlo bonke bayibangisana lentombi bengabi lendaba lokuyiphatha kwayo bekhangelele ukuthi kukhona okunye ukuhlaba kuthola kiyo kodwa intombazana engaziphathanga kuhle.
Kanti usuhambe okunganani emculweni moya?
Ngaqala ukuhlabela ngomnyaka ka-2008. Sengilamadla lade amathathu. Lale isingle kuchithi ngesine. Okwamanje ngilungiselela i-album yesihlanu. Thank you.
abathanda ukuthenga ingoma zakho bazithola njani?
Ngiyatholakala ekhasini leFacebook Injabulo Classic Rhythm. Njalo bakhona ukungikhuma kumakhalekhukhwini kuWhatsApp +26 3 3 7 9 2 2 0 7 1. Yikho lapho engitholakala khona.
Yiwaphi amazwi owatshiyela abalandeli?
Ngizathanda kubonga abalandeli usekelo lwabo basinike lona enyakeni yonke le. Ngithi bengapheli amandla beqhubeke besichasa ukuze siqhubeke senza umculo omnandi, umculo obakhuzayo, umculo obafundisayo, umculo obadiduzayo.
Shadrack Moyo leqembu lakhe leInjabulo Classic Rhythms.
Wanqinda ngekho khumbule muva, wanqinda ngekho uyele ekhaya, wanqinda futhi uphinde njalo nenqinda wo pelintombazana, nenqinda wo kuluju lwenyosi.
Ngokuba uthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela umongameli Emerson Mnangagwala sowabuwele eBotswana umongameli Mokgweetsi namhla baphawule ngokusemthethweni umhlangano wobudlelwane bamazola womabili edolobheni leVictoria Falls ngokusayinelana ezinye njalo izivumelwane zokusebenzelana. Abenkampani yamakhalekhukhwini iNet1 sebekhuphule imali yamagagasi kamakhalekhukhwini idatha ngesilinganiso esedlula okuphindwe kabili. Kuwoza Friday namhla silomhlabeleli werumba uShadrack Moyo ehamba leqembu lakhe leNjabulo Classic Rhythms bephethe isengili yabo entsha. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo Praxedes Jeremiah. Bengilo Chris Gande. Ngisithi asidibaneni kusasa. Libe lempela sonke elichukela.